Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumi guru 26 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvaitika muParliament mashura nekuti zvatyora mutemo wenyika asi zvakamboitika munhoroondo yenyika kuti munounzwa mapurisa. Mapurisa haafani kupinda muchemba inoitira dare rinoyera.
Mapurisa opomerwa mhosva yekubata-bata nhengo dzeMDCT dzechidzimai mudare reParamende. Vechidiki veZANU-PF voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nezvimwe zviri kuitwa nehurumende mudunhu reManicaland.
Isusu kana tichipiwa chikafu panapa, hatipiwi chikafu chakakwana. Tinopiwa chikafu chekuti munhu umbokutanga wapopotera nawo. Kana wapopotera nawo mai ndouzo kuti wakupi. Kana
Vakwegura vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi musangano wekomiti yeParamende inoona nezvemitemo yanga iri kwamutoko uko iri kuenderera mberi nekunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekuwandudzwa kwemutemo yesarudzo. Asi musangano uyu unonzi wanonoka kutanga sezvo panga paine kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeMDCT nedzeZANU-PF. Komiti iyi iri kutariswa kuenda kwamutare mangwana. Hatina kukwanisa kubata vatungamiri veZANU-PF mudunhu iri. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weMDCT kwamutoko vamapango mapengo akavabvunza kuti zvafamba sei.
Musangano wanhasi waitirwa kunyamakwere lodge. Saka vanhu vemapato vese vauya vakaungana. Saka pasimuka a national member yeMDCT ichibva yataura anonzi Unganai Mzoda. Then paataura vachapika, jeti chapika. Havasi muparliamentary committee iyoyi inechekuita nemaelectoral reform. Kwakusimuka kwakuita overtake position ya chairperson Jesse Majoma. Kwakuti hanzi uya munhu ataura ndiano. So zvazvo zvatanga kukonzeresa problem. Saka tatoita noise for more than an hour nevezanu vatombotiraya kuda kuimba, kuda kumuitira, kuda kuti hasha kuva kuda kudzinga vanhu vemDC. Saka vanhu taramba tichingorejista tirimo kusvika after more than an hour ndopa zvoita kanenge karunyararo mbichana. Then chairperson va Jesse Majoma ndobva vazosimuka ndobva vatanga kuaddress. But time yanga yafamba because kwa kwa sara ndofunga just about 30 minutes. Saka pazongo simudzwa vanhu, I think almost around 20 vandangopiwa. But 1.5 minutes, 1.5 minutes, 1.5 minutes.
Saka vanhu vanga vachiti kudii nenyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo ipa musangano?
Papa ne issue like yekuti chikafu kana any material thing hazvifani kunge zvichishandiswa as a campaign tool. Then the other point yanga ichiraiswa nevanhu yanga iri kuti yes, ngaive an independent board.
Sachigaro MDCT mudunhu remutoko vamapango mpengo vanga vachitaura parunare na Blessing Zulu weStudio 7. Nengo dzeMDCT dzinoti dzabatwa batwa mazamu nemagadziko dzikabvarurirwa zvipfeko zvadzo zvemukati mushure mokunge mapurisa apinda mudare National Assembly nechisimba akasunga miriri webudiriro mudare reparamende vakosta machingauta veMDCT. Vamachingauta vanga varamba kubuda mudare iri mushure mokunge vakabata chigaro chemutauriri wedare iri amai Mabel Chinomona vava dzinga mudare iri sezvo vanga vakapfeka bhachi rine mureza weZimbabwe izvo zvakarambidzwa nedare iri munguva pfupi yapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mupurisa weparamende kana kuti Sergeant at Arms vatadza kuburisa vamachingauta uye pazodezwa mapurisa asi nhengo dzeMDC dzatsika madziro dzichiramba kuti vamachingauta vasungwe. Paita kurwisana kunotyisa vamachingauta vasati vasungwa nechisimba nemapurisa. Nhengo dzakawanda dzeMDCT dzinotiwo dzatsikwa nemapurisa uye dzimwe dzechikadzi dzakaita saamai Susan Masunga vachema mudare iri vachiti vange vabatwa mazamu nemapurisa. Ukuwo amai Lwazi Sivanda vanoti vabvarurwa zvipfeko zvavo nemapurisa apo vange ari kuedza kusunga vamachingauta. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa avo vanomirira kuwadzana East vati zvaitwa neparamende kudedza mapurisa mudare iri zviri kunze kwemutemo weparamende nenyika uye vati nhengo dzeMDC dzichatadza kuremekedza mutauri wedare iri kudzamara atsanangura kuti sei mapurisa apinda mudare iri. Vachamisa vati hurumende yeZANU PF iri kushungurudza vanhu munyika ichishandisa mapurisa uye vati yave kuda kushandisa mapurisa kushungurudza nhengo dzeparamende mudare iri uye vati kana zvikaenderera kana masoja anogona kupedzisira ave kupinda mudare.
Zvaitika muparamende mashura nekuti zvatyora mutemo wenyika asi zvakamboitika munhoroondo yenyika.
Asi amai Chinomona vati vachaongorora zvese zvaitika mudare nhasi asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDCT idzo dzabuda dzese mudare dzave kunoona kuti vamachingauta vange vaendeswa kupi. Nhengo dzeMDC dzinoti dzabatwa nemapurisa dzaendawo kunomhangara zvaitika uye pataenda pamhepo vamachingauta vange vakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeparamende. Zvichakadai panze peparamende imwe nhengo yechikwata chetajamuka vaSilvanus Mujova varatidzira nhasi vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kutaura nyaya dzeuori watekeshera munyika pamwe nenyaya dzekurohwa nekunyangariswa kwevanhu munyika. Vamujova avo varatidzira vari vega vati nhengo dzeparamende dzinofanira kugadzirisa nyaya dzeuori kwete kungogara mumahotera pasina zvavari kuita.
Nguva yakwana yekuti tinge tichiudzwa kuti sei zvakadaro. Nguva yakwana yekuti tinge tichiudzwa kunzi sei Jonathan Moyo akapa mari kuZimdev asiri kusungwa.
Mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati zvaitwa navamudzova zvakanaka chose uye paramende inofanira kuvaterera.
Vamudzova vagara vane nyaya yavo inofanira kuadreswa nevanhu vari muparamende.
Vamudzova vanoti vachange vachiratidzira panze peparamende musi wechitatu chega chega dzamara paramende yagadzirisa nyaya dzeuori pamwe nekukurudzira hurumende kuti itsvage vaitaidzamara. MDCT ichakwidza kudare nyaya yekuti hurumende ichengete mhuri yavadzamara kusvika vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro vechidiki mubato reZANU PF Youth League mudunhu reManicaland vamubuso Chinguno vanoti vachatora nechisimba mapurazi evakuru vebato iri vakazvipa mapurazi akawandisa. Vanotiwo kambani inochera mangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Mining Company inofanira kupa mabasa kune vechidiki vemudunhu iri. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
VaChinguno vachitaura pamusangano wechidiki paBasil Bridge nemusi wechipiri vakati nguva yakwana yekuti vechidiki mubato ravo reZANU PF avo vanoshandiswa munguva yesarudzo nemashefu vawanewo minda pekugara pakanaka kungave kumaruwa kana kumaguta. Vatiwo vachatanga nekunonangana nepamuzinda wekambani yemangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Mining apo vachada kunonzwisisa maitiro avo avanoita pakupinza vashandi mabasa.
ZCDC ikambani yakaumbwa patsva kuti ikorekte mamistakes aiitwa nana Mbada Engine Marange Resources. Youths vakaitwa marginalized in the way the general hands and people were employed. Saka as a new company tiku expecta isusu kuti zvizvarwa zvemuzimunya Marange muno matiri zvizvarwa zvemanikaland pa chikamu chese chiri kupindwa pabasa ipopo total number yavo 75% vange vari vanayo manikaland.
Vachingunu vanoti vechidiki vachaita toi toi mumakanzuru pakambani ZCDC uye nekuminda yevakuru senzira yekutaridza nyunyuto yavo nekusafamba kuri kuita zvinhu mubato ravo pamwe chete nehurumende pamusana pekusazadzikiswa kwezvivimbiso. Asi sachigaro wezvidiki mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai kuno kumanikaland vaita masaka vanoti kukundikana kwebato rezanupf pautungamiri hwaro kwakabva pakuwanikwa rusununguko.
Like matauri ari kuita kuti kuma Diamond Fields vanhu havasipinda mabasa, mabasa hakuna. It is the failure of his leadership ezanupf tungamirwa naMugabe.
Vatulisi Dhuve inyanzvi munyatso zvemagariro evanhu uye nezvematongerwo enyika muno maMutare. Vadhuve vanoti danho riri kuda kutorwa nevechidiki vezanupf rinofanirwa kunge richipa mukana kune vechidiki vose kwete kutarisa kapuka kavo chete sezvo nhunha dzavo dzakatarisana nevazhinji.
Ndinonzwa kubatikana kuti wechidiki wanga wane nguva refu wachishandiswa nedzimwe dzenguva wasingainvolvwi mune zvinhu zvine chekuita nebudiriro yemaguta avo. Asi pari zvino vamwe vasvika panguva yekuona chaedza chekuti zvechokwadi ramangwana ndirawo.
Bato rezanupf rainge ravimbisa munguva yesarudzo kuti richawanira vanhu mabasa anodarika mamiriyoni maviri asi zvakakona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 kuBasil Bridge, ndini Loida Moyo.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rose reWorld Bank rinoti zviri kuramba zvichioma kutanga bhizimusi muZimbabwe. Zimbabwe yakadzika kubva pachidanho chezana nemakumi mashanu nenomwe 157 kusvika pazana nemakumi matanhatu nechimwe kana kuti 161 panyika zana nemakumi mapfumbamwe. World Bank inotarisa zvinhu zvakaita sekunyoresa kambani, mitero, magetsi, mitemo yekuchengetedza vemabhizimusi nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe.
Inyika iri kutadza kuisa magwaro vakasimba maringe nekuti vanhu varerukirwe pakubata kwavanoita mabhizinesi avo. Tiri pachinhanho 161 out of 190. Ichireva tiri pasi penyika zhinji. Tinofanira kuti usingadzisimbe tibvise zvibinga mpini zvikanganisa mabhizinesi. Munhu kuti avhure kambani muZimbabwe zvinotora nguva yakareba, zvinoraudzira kufura mwedzi kuti avhure kambani. Asi ukaenda kuRwanda nhasi unovhura kambani vakamirira ipapo ipapo. Toya paimwe mitemo inoita nehurumende ingava yematax iri kuomera vanhu kuti vaoparete zvakareruka. Tobata futi nyaya dzecorruption kuti ngati huori. Ndo zvimwe zviri kuita kuti makambani asatangika zviri nyore. Pane mareforms atorwa nehurumende kuti aende muparliament asvika 13. Mareforms iwaya haasati akwanisa kuti abatsire kuti tikwanise kusimuka maringe netetesa nyaya dzedoing business.
Pane mitemo yamati yakaiswa kudare reparamende kuti inge ichivandudza maitirwo anoitwa mabhizinesi munyika. Ndeipi yacho mimwe mungape muenzaniso here uye kuti zvingabatsira sei?
Haisati yapinda muparliament asi yakuenda muparliament yakabva kucabinet. Yekutanga ndewe governance kuti marandirwo nemakambani kunyaya kumaparasetawo. Imwe mitemo yekuenda muparliament ndeye makambanis act. Kuti makambanis act edu ari akeke ngeyekudhara akaiswa naSmith.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM pa4930 kana pa6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSouth Sudan iri kutarisa nzira dzekuwedzera matunhu zvakare. Gore rapera mutungamiri wenyika iyi vaSilva Kerr vakawedzera matunhu neuwandu wakada kupetwa kaviri kubva pagumi kuenda pamakumi maviri nemasere danho rakatsamwisa vari kurwisa hurumende vanopikisa. Vamwe vari kuita gaka vari kuti nyika haizokwanisi kuita shanduko dzakadai. Muzvare Mary Taedzerwa avari kushanda kurwisa nyaya yekuroorwa kwevanasikana vasati vabvazera vanoti vari kufara zvikuru nemubayiro wavakapiwa nenhepfenyuro yeMTV yekuSouth Africa. Muzvare Taedzerwa vanoshanda vari pasi pesangano rePlan International iro riri kuita zvirongwa mudunhu reEpworth nedzimwe nzvimbo kuedza kupedza tsika iye. Muzvare Taedzerwa vakaroodzwa vaine makore gumi nemashanu ekuberekwa uye vane vana vatatu vasikana. Vanoti vakanga vasiya chikoro panzira asi vakadzokera pari zvino uye vave kutoita form 4. Nhasi vanga vari pamutambo wemimhanzi waitwa muHarare apo vaimbi vane mukurumbira vakaita saOliver Mutukudzi, Tariro neGitare, Nyari Mashayamombe nevamwe vaimba pachena vachishora kuroodzwa kwevana vasati vabvazera. Gatinze hurukuro yaitwa naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Taedzerwa.
Ndakanzwakufara zvakanyanyisa uye ndanga ndisina kumbozvitarisira kuti ndingakwanise kuwana mubayiro wakadaro. Ndiriregedzerwa ndinopa runondifadza zvakanyanyisa kuratidza kuti zvandiri kutaura kana kuti zvandakataura zvine chiremera uye zvatambirwa mune zvakanaka.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Inini ndakaroorwa ndine makore 15 years nemurume wangu aiva ne 16 years. Pandakaroorwa kudaro handina kuita zvekurodzwa asi ndakangoitawo zvekuvharirwa mumba kuti ndandanonokawo ndabuda kunze. Saka pandakazodzoka ndakasvikira dhoo ravharwa baba vangu vati dzokera kwaunga uwo. Saka inini handina chandakakwanisa kuita asi chandakaita ndechekungodzokera kuti kwandandabva ndopandakatanga kugara nemurandarume wangu.
Mushure mekunge marodzwa zvakazofamba sei, makagara zvakanaka here nemurume wenyuyu?
Takagara ndofunga ndakabva ndabata pamiri pemwana wangu wekutanga. Ndabata pamiri pemwana wangu wekutanga Natalie. Saka taigara hedu zvakanaka asi ndakaita macomplications panguva yekuzvara mwana. Ndakazoita mwana wokudhonzwa nokuti ndasingakwanise kumupusha. Kechipiri ndobva ndaita mwana wekusvika 2 years. Ndobva ndaita futi zvekare umwe mwana wechipiri. Pandakaita mwana wechipiri chinja chaindinesa semwana anga achiri mudikira asingagone family planning. Saka ndaingobata pamuviri ndokungazosvika 20 years ndanda nevana vatatu.
Chii chainyanyonetsa?
Saka upenyu hwacho handanda kurama nemurandarume wangu anga akundi abuse achindirova santezegona kuya kana nemukadzi obva nditi iwewo ibva pambhedha ichirara pasi ini ndorora nemunhu wangu vaita zvaanoda achindipfita zvakaipa. Kana chiri chikafa iya nguva yaanoda nacho achingoita zvaanoda achingondoona semunhu iye asanga nebasa rese. Asi ini ndakazoita nguva yekuti ndakangotsvagawo munhu andakaudza dambudziko rangu sinze mumakore ese ndaingonyarara pane zvaitika achingotarisa. Andazodzawo mumwe imwe weshamwari yandegara nayo padhuze ndakazondisakavafungei ndakatai inini zvirinani hangu ndiende kupi? Kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu amai vangu ndovandakaudza sika nditsvaga munhu anoudza vandaidza amai vangu. Amai vangu vangoti iwe uchiita sei chidzoka kumba. Wadzoka kumba wochizira iwewe kurarama kwaunofa nakuita.
Muzvare Mary Taedzerwa avari kushanda kurwisa nyaya yekuroorwa kwevanasikana vasati vabvazera vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Sachigaro webhod rinoona nezvevakwegura munyika reOlder Persons Board vaEdwin Murwira vanoti hurumende inofanirwa kuisa mutemo unoita kuti vose vakwegura vapiwe mari yekuzviraramisa munguva yavanenge vasisakwanise kuzvishandira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pachengetai Old People's Home chinoi, vamurwira vati vakwegura vose vanofanirwa kuriritirwa nehurumende kuti vararukirwe neupenyu hwavo zvisinei nekuti vaishandira hurumende here kana kuti kwete.
Dei wese akwegura munyika muno hazvinei kuti wakasevenza, hazvinei kuti une mwana anokuchengeta. Asi kana wangosvika gore iroro, tanga richida kuti dei takwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana rubatsiro runobva kuhurumende.
Vamurwira vanoti hurumende inofanirwa kuve nemakore asingashanduke anozivikanwa kuti munhu anza akwegura. Vanoti bazi reUnited Nations rinocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu sevakwegura. Mutemo wevakakwegura munyika unocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu nemashanu sevanhu vakwegura. Asi bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anonzi akwegura chete kana asvika makore makumi manomwe.
Vasvika age yatinoda iyo, maage ari kusiyana. United Nations inoti 60, isu act yedu yakati 65. Constitution inotaura 70, hamene mukati imomo zvainotaura. Saka tiri kuti dei takwanisa kuwana gore rimwe chete, nhamba imwe chete yatinosevenza nayo.
Kunyange hazvo vanhu vanga vachipembera zuva revakwegura, ivo vakwegura vanga vachichema-chema vachiti vari kushayiwa zvekudya zvakakwana pavanochengetwa. VaAction Square avo vakabva kuMalawi vane makore makumi manomwe nematanhatu vanoti vanofanirwa kupiwa zvekudya zvakakwana kuti varambe vakasimba vasingarware.
Hatipiwi chikafu chakakwana, tinopiwa chikafu chekuti munhu umbotanga wapopotana nawo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutana vachapfewa zvavo vasazi vemakore avo, vanoti upenyu hwavo huri kurwadza sezvo vasina zvipfeko, magumbeze pamwe nesipo zvinovakwanira. Vazhwavo vanoti vanofungidzira kuti zvinhu zvavanopiwa nevedzisvondo zviri kutorwa nevanovachengeta.
Zvacho zvikuitika pana kuti zvimbozviona zvakanaka panapa. Kana kana kuti tione kuti kana kuti ndomachamene acho kana kuti tione kuti ndiyo vanenge vanotungamira panapa tisimbovaona zvakanaka. Sipo chedza tisiri kutiona.
Asi mukuru wechengetanai vaLucky Nyanda vanobvuma kuti zvekudya zviri kunetsa kuwana.
Hatizvirambe nekuti munhu ane dhaiti yake yaanenge achidawo. Asi pane madhaiti ekutiwo tinenge taita kuti vanhu vakwanise kuti vangodi vadye vasasitene upenyu hwavo vachibatsirikana vari panzvimbo.
Mukoko anonyarikana pamhembero idzi gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priscilla Mupfumira vakurudzira vana kuti vachengete vabereki vavo kwete kuvaendesa kunzvimbo dzinochengetwa vakwegura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzika kwezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nekukundikana kwehurumende kubhadhara mitero yezvivakwa zvairi kushandisa semizinda kana kuti maembasi. Izvi zvinonzi zvave kukanganisa mafambisirwo emabasa kumizinda iyi. Mina yemizinda iyi ichinzi yave kuendeswa kumatare edzimosva munyika dzairi nenyaya yemitero. Mizinda yave kuendeswa kumatare inoti uri kuLondon, uri kuHong Kong, uri kuNew York pamwe nemumwe usina kutaurwa nezita. Zvino zvinonziwa hazvina kumira zvakanaka kumizinda yakaita se uri kuBotswana neEthiopia pakati pemimwe iri kutatarika. Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima nezuro vakapa mufananidzo unonzi unosiririsa apo vaipupura mamiriro akaita zvinhu kumizinda yenyika kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wekomiti iyi uye vachimirira Makonde vakaindinesi Paradza.
Takanzwa nyaya iyoyo inova isiri nyaya yakanaka yandingangoti inosiririsa yekunzwa kuti imwe mizinda yedu yakamirira nyika iri kune dzimwe nyika takutotorwa kuendeswa kumatare dzimosva nenyaya yekuti marenda asi kubhadharwa. Saka izvozvo takazviudzwa nezuro. Saka isu tichataura navachinamasa, svondo iro riri kuuya iri, komiti yangu ichasangana navachinamasa kuti vatiudze kuti nderipi danho ravari kutora kuitira kuti tisawana zvinhu zvakaita saizvozvo zvichiitika kune dzimwe nyika, nekuti hazvipe chimiro chakanaka kunyika yedu yeZimbabwe. Saka tichavakumbira kuti vatibatsire oro kana kuti vabatsire Ministry of Foreign Affairs nekuvapa mari yekunobhadhara. Saka tichakumbira vachina masa kuti vape Ministry of Foreign Affairs mari yekunobhadhara marendi acho ari kudiwa aya. nekuti izvi zvinganyadzisa nyika zviri kuitika izvi. Saka ndozvatichaita sondorinouya.
Asi tinonzwa kuti mari dziri kudiwa mumizinda yakasiyana-siyana imari dzakawanda zvikuru nekutatarika kuri kuita bazira vachina masa kuwana mari muhomwe yaro. Mungaona here vachikwanisa kuzobhadhara zvinhu zvichigadzirisika?
Iye zvinezvi zvinhu zviri kunetsa muno munyika. Saka handingadi kuti nditaurire vateereri kuti vachina masa vachatipa mari yekuti zvibhadharwe izvi. Kwete, nekuti mari yacho hakuna. Saka vachaita pashoma nepavanogona napo kuitira kuti tikwanise kubhadhara kumagariro edu ekune dzimwe nyika kuri kuita vashandi vedu vari kune dzimwe nyika vakatimirira kune dzimwe nyika.
Kune vamwewo vari kuuya nepfungwa dzekuti ko Zimbabwe yadei kungovhara mimwe mizinda kuitira kuti matambudziko yaadererewo. Tinoona zvakaita semuno muAmerica mune mizinda muviri, uri muDC nekuNew York. Padei ungosara kana mumwe chete uri kuNew York unomirira nyika pamwe chete neUnited Nations. Munotii nemaonero iwa?
Chinoitika ndechekuti mizinda iyi yakamirira nyika yeZimbabwe. Ende munhu anoti mizinda ngaivharwe, uyu mizinda ngaivharwe, mizinda ngaivharwe, ndi president. Hakuna umwe, nekuti vanhu variko vakamirira president vamugabe. Saka ini handingakwanisi kuti nditi mizinda yakati ngaivharwe, mizinda yakati ngaivharwe. Takambotaura nezvazvo, asi izvozvo zvose izvozvo zvinoitwa navamugabe ndivo vanoti uku ndakuvhara, uku ndakuvhara, uku ndakuvhara.
Kouyawo panyaya dzemihoro yevashandi vari kumizinda, tinonzwa kuti mazuva ano urongwa hwacho hwekuti vange vachiwana mari dzavo kubva kusalary service bureau kuZimbabwe. Muri kuona zvichikanganisawo zvakadii basa, nekuti tinonzwa vamwe vachiita mazuva vasati wana mari dzavo?
Izvozvi takatoona kuti ndizvo zvakanaka, nekuti kubvira September 2015 vakuwana mari dzavo nenguva. Saka izvozvo zvitori nani, zvasiyana nemakore mamwe apfuura ekuti dzimwe nguva vaitadza kuwana mari dzavo nenguva. Plus dzimwe nguva vaizowana mari, vakawana mari haichaenda kumuhoro yakubhadhara marendi kana kubhadhara vane zvikoro. Saka izvozvi zvatakatoita izvi ndo zvinotori nemusoro kuti vawane mari dzavo dzichibhadharwa kuno kumusha, vachizodziwana nemacredit card avo kwavari ikoko. Zvinotori nani.
Ko mamiriro akaita zvinhu kumizinda, muri kumbonzwawo kuti zvine zvazviri kukanganisa here vana veZimbabwe vari munyika idzodzo mumafambisiro emabasa?
Aiwa, tinozviziva. Ini komiti yangu yakatomboshanyira mizinda yakati kuti tichiona mamiriro ikoko haana kumira zvakanaka. Zvaasina kumira zvakanaka, takataurira isusu gurukota rezvekunze pamubendegu kuti ngavagadzirise kumizinda isina kumira zvakanaka izvo. Asi dambudziko nderekuti mizinda iyi haisi yavamubendegu. Ndingangoti muchirungu mabuildings aya nde local government national housing. Saka local government national housing vakasukuwere ndo vanofanira kuenda kunogadzirisa mizinda iyi, kwete vamubendegu. Basa ravamubendegu vanotorendawo kubva kuna vakasukuwere, ndo musiyano yazvo. Saka isu tichada kuzoona vakasukuwere.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakaindinesi Paradza, vanove zvakare mumiriri wemakonde mudare reparamende vari veZANU PF, vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, tiri kutarisa kukundikana kweZimbabwe kubhadhara mari yekushandisa kumizinda yayo iri kunze kwenyika, uye matambudziko otarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana zvichida rubatsiro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa opomerwa mhosva yekubata-bata nhengo dzeMDC dzechidzimai mudare reparamende. Vechidiki veZANU PF voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nezvimwe zviri kuitwa nehurumende mudunhu reManicaland. Vakwegura vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya nenyaya yekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.